This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tunosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo kubvumbi 19 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tichivimba kuti makava nezororo reindependence rakanaka. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Cross Border Traders Association rokurudzira nhengo dzaro dzinoenda kuSouth Africa kusafamba nemari yakawanda. Bato reMDC Renewal Team rinoramba mashoko ekuti vaive nhengo dzeparamende vononga svosve nemuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichive kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association rinoti nekuona kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, zvakakosha kuti nhengo dzaro dzinenge dzashinga kupinda munyika iyi dzisafamba nemari. Mutungamiri wesangano iri Vakila Zivu vanoti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzifambe nemakadhi ekumabhanga akaita semaVisa kana MasterCard nemamwe. Vazivhu vanoti kudzingwa kwevekunze muSouth Africa kwakanganisa upenyu hwenhengo dzavo dzakawanda, sezvo vazhinji vavo vanotenga zvinhu kunze vachishandisa nzvimbo dzakaita seDurban Port kupinza zvinhu kubva mhiri kwemakungwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kukurudzira nhengo dzedu kuti ngavarege kuenda vakabata keshi, uye ngavainde neplastic money, vainde nemamastercard, uye vasapfuura Pietersburg, vakapfuura Limpopo province, nokuti kudzika kuJoburg zvichidzika kuenda kana Cape Town kana Durban nedzimwe nzvimbo ndiwo kusiri fesi. Tinokurudzira kuti iko zvino endai mugumire muLimpopo province. Chero muchiinda muLimpopo province musainda makabata keshi, indai ikoko makabata maplastic money, mozongonoswaipa kana kunotora mari kumabhengi mavako maona kuti situation yepandiri yakamira sei.
Asi zviitiko izvi zvingakudzorerai kumashure zvakadii?
Zviitiko izvi zvinotidzorera kumashure nokuti macross border mazhinji akutora zvinhu kusvika zvakaita sana China, Thailand nekuu. Saka zvinhu izvi zvinosvikira paport kuDurban. Saka iko zvino munhu wese ane zvinhu zviri muport makondena havasi kukwanisa kunotora nenhau dzakadai. Uye zvinhu zvizhinji zvatinotenga vanhu vanotenga muJoburg. MuJoburg hamuna kumbonyanya kusiyana nekuKwaZulu Natal. Saka hakuna uchakwanisa kuinda kuzasi, vanhu vese vanogumira padhuze uye pane zvinhu zvinodhura nokuti zvinhu zvakawanda kune maindastri mazhinji ndekuJoburg uye nekuDurban, uye kuDurban ndokunosvikira zvinhu zvatinenge tatenga kubva kune dzimwe nyika.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association Vakila Zivu vari parunare kumasvingo neStudio 7. Bato reMDC Renewal Team raramba mashoko ekuti nhengo dzaro dzakadzingwa muparamende dzave kunonga svosve nemuromo, sezvo dzisisawa nemari yekubhadhara zvikwerete zvezvikakarara zvemotokari zvadzakakwereta kuparamende nezvimwe. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti hapana ataenda kubato achichema-chema nekushayiwa mari, sezvo kuparamende rakanga risiri basa rekubayirwa chitupa asi kuti vanhu vaishanda nekuzvipira kwavo. Vamafume vanoti munhu wese muZimbabwe ari kungochema nekuda kwekuomeswa kwaitwa zvinhu nehurumende yeZANU-PF.
Hakuna ati atambura abva muparliament pare zvino. Hakuna kutambura kunodarika kutambura kuri kuita rezhinji reZimbabwe. Mari dzemota hadzisati dzadaidzwa, uyezve parliament ine chikwereti nevanhu ava. Yanga isina mari yekubhadhara masalari, yanga isina mari yekubhadhara maalawensi. Saka vazhinji vacho vanotori nemari yavari kufanirwa kupuwa kubva kuparliament. Saka hachizi chokwadi chekuti vanyanya kutambura. Asizve havana kuinda muparlamende kuti vange vachiita rugare kudarika ruzhinji rweZimbabwe. Kuinda kuparlamende icommunity service. Kana pane munhu akapinda muparlamende achifunga kuti achapfumba, munhu iyeye anenge akarashika. Parlamende munopindwa kuti useze vanhu, hamuna mari zhinji yanga ichiita kuti vasadini vasatambura.
Matimi vamwe vacho paramende inotonge ine zvikwereti zvavo, vari kuitawo sei kuti vange vachiwana mari idzodzi?
Tisatarisawo sepati kuti tione kuti matanho acho angatorwa ndeapi. Sezvamunoziva muno munyika, paramende haina mari, nyika ino haina mari, munogona kuinda kumatikare zvoshaya basa. Asi takavamirira ivo vakange vakutinyorera tsamba tichange tichivaudza dzavanenge vachifanirwa kupa umwe nomumwe wemamembers of parliament. But haiziriyo nyaya iri kunyanya kutishungurudza pachinguva chino. Tiri kunyanya kutishungurudza kutambudzika kwerizhinji reZimbabwe. Risina kana mari yekutsvaga chikafu, risina mabasa, isingasazivi kuti yotangira papi, iko zvino vanyima mabhonasi.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi tinoda kuti tinge tichitarisa zuva reZimbabwe rekuwana kuzvitonga kuzere. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naSachigaro wevechidiki mubato riri kutonga reZANU-PF vaGodwin Gomwe. Tinokutambira ine mfaro paStudio 7 vaGomwe. Taitawo rambo rakanaka kutsikwa nemunyori mukuru mubato rinopikisa reMDCT vaLove More Chinoputsa. Tinokutambira ine mfaro paStudio 7 vachinoputsa. Regai titange nemi vaGomwe. VaGomwe, zuva iri rekuwana kuzvitonga kuzere rakakosha zvakadii kumwana wechidiki muZimbabwe?
Kumwana wechidiki muZimbabwe zuva iri mucherechedzo wekuti mwana wese wechidiki ari kukura ari pazera repakati nevapa eji yekuti vange varoora nekuroorwa vazive kuti kuve patiri nepaari nguva ino yaari nezvaari kuita. Zuva iri rakakosha, ndiro rakavapo kuita kuti ndinge ndichinzi Gomwe nhasi pandiri pano ndiri chairman weZANU-PF ruling party iri kutonga. Nekuti dai pasina zuva iri tisitorina kana history yenyika, tisina chinhu chinotombonzi Zimbabwe chacho, kusitomborina kana uyo MDC kusitorina. Dai zuva iroro dai iri siko.
Vachinoputsa
vaZulu, ndinotenda chaizvo. Isusu sevechidiki tinoziva kuti zuva ratinofanira kunge tichirangarira zuva rekupuwana kuzvitonga kuzere kuzvinobudikidza nekunzi zvatakati muchirungu masacrifices akaitwa nevana veZimbabwe mukusunungura nyika ino kubva kuvapa mbepfumi. Vakabata vanhu vakasiyana siyana vaiita zvematongerwo enyika, vaitsvaga mari nana baba nana mai vedu vese vakanga vachirwira vachibatsira macomrades kuti ange achiudza rusununguko. Asi tichirangarira zuva iri zvakare tinoona kuti zvishuwo zvevanhu vakarwira rusununguko zvishuwo nana baba vangomo zvishuwo zvana Josiah Tongogara zvishuwo zvana Herbert Stapo nevamwe magamba edu. asi izvo zvatakuona zvakuitika munyika parinhasi. Vanhu vakaenda kuhondo vakarwira kuti vana veZimbabwe tinge tine rusununguko rwekuita zvatinoda, tinge tine rusununguko rwekuchuza zvatinoda, tinge tine rusununguko rwekuwanisa mabasa, tinge tine rusununguko rwekufamba takasununguka munyika yedu. Asi tikatarisa parinhasi zvese izvi hakusisina, taakumbunyikidzana pachedu sevana vechitema kutodarikidza zvaitwa nevarungu. Taakushaisana mabasa, vechidiki vakawanda vari kukura iko zvino havazivi mabasa nekuti ikonomi yedu yaurayiwa. Saka iko zvino tinonge tichirangarira zuva iri tichinorwadziwa kuti utungamiriri hwatinahwo hwenyika utungamiriri husingarangariri kuti hwakanga ruchirwirei pekutanga, utungamiriri husingarangariri kuti vana veZimbabwe vari kutambudzika, utungamiriri husinei nekusimudzira upenyu hwevechidiki, utungamiriri unongotarisa chete kuti ivo vari kuwanei uye vachiabdhakta nokuuraya vanhu. Iko zvino izvi vaitaidza mara hatizivi kuti vari kupi. 35 years tasununguka shuwa munhu anonyangarika munyika. Tine security yakasimba seyatikaya muZimbabwe.
Vagomwe, pinduraiwo tinzwe.
Mutungamiriri wenyika baba Mugabe, zvishuwiro zvavana Nkomo navana Chitepo vakatisiya zvido zvavo vakafa vese ndo zviri kutevedza navamugabe nemazvo. Sei ndichidaro ndichipokana nemukomana uyu kuti hakuna zvido zviri kuitwa, vanhu vari kumbunikidzwa, vanhu vari kushayiswa mabasa. Endai kumaminda muone kuti vanhu vari ikoko havasi vanhu vatema here. Zvekurima kwavari kuita neminda yavainayo vari kumbunikidzwa nani? Uyai muguta reHarare mutedze street by street muona kuti mashopu ari mutaundi ese 99% yemashopusi ari muHarare nemabhildingi ese ndeye vanhu vatema. Maindastri nechii zvakavhara kushayika kwemabasa? Masanctions. So mukaona kuti kare kare varungu vachiri kutonga mukaona nhamba yevanhu mumabhawa vazhinji, kwaigona kuona munhu mwechete vaviri vachitengera vanhu doro. Iye zvino mukaenda mumabhawa, munhu wega emuwana ane mari yake yekuzitengera doro ari kushandira ega.
Vachinoputsa zvii zvamuri kushuvira kuti zvingadai zvaitwa nehurumende kubatsira vechidiki?
Vagomwe ngavanzwisise kuti isusu hatisi kuti varungu ngavatsvake. Ivo kana vava kuchema kuti varungu ndo vaakuudza masanctions, vaida kuti varungu vavabatsire here kutungamira nyika ino? Zvatiri kutaura izvizvi ndezvekuti tinotarisira kuti 35 years taade kuzvipa kuzere. Hurumende yechitema inofanira kunge iri hurumende inoziva, ine chido chekubatsira vana vayo. Hurumende yechitema inofanirwa kunge ichipa mukana kune veze, kwete kuti uwane mikana yezve zvavari kutaura unofanira kunge uri muzano pf. Saka zvinhu zvinotishungurudza kuti ndizvo here shuwa shuwa vangomo kana vachitepo zvanongoda kuti henyu ndo zvavarahwira.
Vagomwe, munoti kudii nazvo? Mungati zvii zvaunzwawo nehurumende kubatsira vechidiki kubvira nyika zvayawana kuzvitonga kuzere?
Kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere zvakawanda zvaitwa nehurumende yavamugabe. Dambudziko rinozosiyana nemumwe wangu nderekuti kuzvitonga kwaari kutaura iye ari kutaura kuzvitonga kwepati yake kuti inofanira kutonga Zimbabwe, ndo dambudziko. But pati yake haitonge Zimbabwe kana majority yeZimbabwe isingabeka.
Petai zvenyaya yedu vachiroputsa.
Zvinotaridza kuti shuwa shuwa vanhu vezanu pf havasi matinorava matiri. Arogenzi dzakadai shuwa dzinotaridza kuti kudava neimwe nyika yavari kuraramira vati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nehurukuro yavaita nevechidiki vanotungamira mapato ezvematongerwo enyika. Vagomwe vanotungamira vechidiki veZanu PF muHarare pamwe navachinoputsa veMDCT. Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira pamusoro pezuva rekuwana kuzvitonga. Totanga nekunzwa mashoko atumirwa nemuteereri wedu uyo ati anonzi teererai.
Makadii Blina Jonga? Ini ndinofara zvangu ndiiteerera izuva nai muSouth Africa ma rusununguko takaguwana zvedu tikafara, but hei zvakatikosira dhozike inoti haakutambura. Pasina murungu haungamborarami life yakanaka. Zvondo zvisingaitiki. Tarirai madhastiro dhike inoangu vamakoronga, tara dzacho dzakangosiya dzagadzikwa nevarungu ndodzongovapo, zvikoro zvakangosiya zvavakwa nevarungu, chero chipi zvacho mamaini acho vakatora, vatora ndobva vatengesa simbi dzose dzepamaini. hapana nezvekuti kwaiti hatongopembereravo hedu but hazvimbofadzi iye zvino mukatarisa mahovheti acho vari kushungurudzwa zvokuti hazvibetseri saka how can I do kuti celebrate zuva racho iroro kungofarawo zvokungotivo semunhuwo but ha keno takatizira kuno kusouth africa kuti vakutambudziwa ivo vari kungozviona vakangotarisa michero yangu sara mudenga yangozhova nevarefu tinotenda Blena Jonga uiriteererai ziva naye musouth africa mundifarisirewo mudiwa wakusadzira musha vari
mumwe munyori anonzi munyaradzimidzi uyo anyora zvakare pafacebook achiti makadii vashamarari nevatori venhau vestudio 7 tinofara nenhau dzamunotipa mazuva ose ndokumbirawo kuti mutitsvakirewo chakapa kuti kotoni yaimbove nemari kare iye zvino haichina mari kuti chii chikonzero titsvakirewo nyaya iyi mutiudzewo tanetseka nenhamo kuno hongu tiri kuzvitonga asi kuzvitonga here kana tichitambura kudai ndikwazisireiwo vamwe vangu vekwamidzi nevanhu vemubhuku rekwamangisi nevanhu vose vekwachireya ndichiti yasvika nguva yekupa donje mahara kumakambani tichipiwa mari shoma pakg tine mamwe mashoko atumirwa namukoma Dennis.
Ndoitwa Dennis South Africa Chope. Makapemberi mukoma Jonga. Nhangu handione pachinyi paine chinangwa chekupemberera makore 35 years. Nekutarisa iyi tiri kugara kune dzimwe nyika kuno South Africa kwatiri kudzingirirwa futi. Saka hangu handione tichipemberera makore 35 nekuti tiri mugara kuti musango. Saka dai takwanisa kudzokera kumba takwanisa kuti pemberere makore ya 35 manje tasai tiri musango. Saka hapana chatingapemberere makore ya 35.
Imwe audio message yabva kuna mukoma Rashford.
There's nothing to celebrate by independence. Vanhu vari kufana nzara, nyika ina mabasa. Hapana chekupemberera by independence. 35 years dzikushupika. Dai anga ari amwai unganidzira mari acho kuti avhure maindastry, kwete kuti anhu arambe achitambudzika zvaari kuita. Kufamba hakuperi, kundoenda basi. Kusiya musha usina baba.
Pana mukoma Fungai Gata Daniel Manesa. Vanyorawo paFacebook vachiti, vashamarari makadini mose varume basa munogona ini ndinoti kumagamba tinotenda nekuzvipira kwamakaita kusunungura nyika kumhuri yezimbabwe iva ine independence yakanaka ngatibatane semhuri imwe kwozouyawo audio yekupedzisera yabva kuna mukoma Zimunya.
Ndiri mugari wemusakubva ndinoitwa Zimunya. Hongu independence tinoinzwisisa nokuti magamba akasira nyika yedu asi haichaita sekunga izvezvo nokuti vana muzimbabwe vari kufa nenzara uye ikonomi yenyika yedu haina kumira zvakanaka saka hationi chetingati tingachapemberera independence nekuti zvino muzimbabwe zvakasunama.
Aiva tinotenda vateereri nekunyora matsamba kuno tinotirambai muchitumira tsamba dzenyu kustudio 7. Mapedza zvakanaka zuva rezororo reindependence rechipiri tichiti murare zvakanaka asi tisati taonekana tikupei misoro yenhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Cross Border Traders Association rinokurudzira nhengo dzaro dzinoenda kusouth africa kuti dzisafamba nemari. Bato rinopikisa reMDC Renewal Team rinoramba mashoko ekuti vaive nhengo dzeparamende vononga svosve nemuromo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.